Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13/10/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yakaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yekutumira vadiwa vedu kana yekutora matina vadiwa vedu, nekuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako.
Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe inoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kupa mvumo yekuti zviburitswe.
Isusu tainyanya kunyunyuta musungiro wakaitwa vanhu ava unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi, asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba.
Dare rechitungiza Majestic Court rakatonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reCCC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekukumbira mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo yazvipa nedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS nezuro rakabudisa gwaro rekuyambira veruzhinji pamusoro pekutora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yekuti zviburitswe, richiti imhosva sezvinotaurwa nemutemo weCyber and Data Protection Act. POTRAS inoti iri kushishikana nekuwanda kuri kuita vanhu vanoita izvi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvokugara zvakanaka kwevanhu, vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Hungwe, kuti tinzwe maonero avo.
Mutemo uyu maringe neCyber and Data Protection Act Chapter 12.7 takabatanidza pamwe chete neSection 164E yeCriminal Law Codification and Reform Chapter 9.7 wakanaka yokuti unodzivisa kuunganidza, kutumira, kugoverana kana kushandadza mifananidzo yavanhu isina kufanira kana mavhidhiyo evanhu kunyanya vanhu vakashama pasina mvumo yavo. Mutemo wakanaka nokuti unotidzora pamaitiro edu, asi chakanyanya kukosha ndechekuti isu sevanhu ngatizive uipi kana kuti njodzi dzirimo pakuzvitora mifananidzo takashama, ingava yekutumira vadiwa vedu kana yekutora matina vadiwa vedu, nokuti hauna simba pamusoro pemafungiro anogona kuzoitwa nomwe wako. Chakanyanya kukosha kudzivisa virira mushure mbokunge tazira kushata kwekutora mavhidhiyo akadaro.
Maonero enyu imi chinokonzeresa kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo emhando iyoyi chii?
Chinokonzera kuti vanhu vazoburitsirana mifananidzo kana mavhidhiyo akadai inyaya yekuti makonana apasina kuwirirana, pasina kuwisisana, nekuti tikacherechedza mifananidzo iyo kunge wakashama, mavhidhiyo kunge wakashama, inotorwa, inotumiranwa panguva yekudanana, rudo ruchipfuta. Asi kana muchinge mazo pesana manje, umwe wauya akuda kukugwadzisa, akuda kukufiksa, saka nokudaro tozvanambotaura nokuti handina simba pamafungiro achaita umwe wangu, saka zviri nani kupreventa, ndizvo. Saka tinoona tichinokonzera nyaya yekuti inyaya yekuda kugwadzisana, pamwe ndarambiwa ndisina kuzvitarisira kana kuti ndachitiwa ndisina kuzvitarisira. Saka munhu nokuti ndine mifananidzo yako wakashama, ndakuda kuchikudzikisira, ndakuda manje kuti uchinya uve chiseko chenyika, saka ndozvinokonzera izvozvo nyaya dzekuzokonana murudo.
Makore esaya kumashure zvaimboveko here iko zvino zvinoita sezvinonzi zvanyanya kupararira munyika?
Chiri kuita sokuti zvinge zvanyanya kupararira mazivano inawo yekuti atina ruzivo rwakakwana maringe nemashandisiro akanaka ezvekufambisa kwamashoko nenhau yatinoti social media. Atina ruzivo rwepositive use of social media. Chinhu chatiri kubatira pamusoro. Saka ndonhau yandakambokurukura naminista weinformation kuti and we are still discussing it kuti tadini taita incorporate ne Ministry of Education kuti zvive mukarikila mvana vadzidziswe mashandisiro akanaka emagadget, mashandisiro akanaka esocial media kuti pavanozosvika pazera rekuvhura maFacebook account, maYouTube, maInstagram zvese izvi vange vachidziva kuti tinoshandisa sei.
Tarisiwo kuti iwo mutemo uri kutsanangurwa nezvavo uyu munoona vanhu vachizosungwa here nemhosva idzodzidzi?
Sezvanambotaura pakutanga kuti mutemo wakanaka hongu unotibatsira kuti tizvidzore asi kuzoona pane munhu anosungwa nekuda kwemutemo waiswa uyu handioni zvichibudirira nekuti zvakamboitika kumashure uku vanhu pavaitora mavhidhiyo pamaaccidents vachiisa pamawhatsapp group pamafacebook hama dzevafisa dzazikamwa hatina vatakazombova akasungwa nekuti maringi nemutemo uyu munhu anowanikwa achiita izvi anofanira kusungwa ovharigwa kwemakore asingadariki mashanu kana kuripa mhosva yatinoti level 10 kana kuitwa zvese asi nemhaka yekuti hapana vatiri kumbowa vari kusungwa unonetsa kuti titi mutemo uyu uchava effective nekudaro ini ndirikuti ngatinyanyei kuzembera mukudzivirira nokudzidzisa vana vedu kuzvikoro yatinoti positive use of social media akungova mumacollege mafirst year ngapaitwe kana 1 week 2 week course vachidzidziswa nezvepositive use of social media vasati vapinda munyika that way tinodzivirira maitiro akadai nokuti hatidi kurega kuita chinhu nekuhla toda kurega kuita chinhu nokuziva ngatidzivirirei nokudzidzisa vana vedu angava mayouth friendly centers pangava mumacollege kungova kuchikoro kuti social media inoshandiswa sei kuita kuti tidzivirire mamwe maitiro akadai.
Avo vange vari nyanzvi yezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub Muzvare Irene Peace Hungwe vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe yatarisana nenzara kushaikwa kwezvekudya muzvitoro uye nekukwidzwa kwemitengo yezvekudya. Izvi zvinotevera mamwezve matanho akatorwa nehurumende mukuedza kwayo kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvavari kuona nekusangana nazvo munyika hazvisi kuratidza kuti hurumende iri kubudirira mukuedza kwayo kusimudzira nyaya yezveupfumi hwenyika. Muzvinafundo Masocha vanoti vazhinji havana zvavari kunzwa kuziva pamusoro pezviri kuitwa nehurumende vachiti zviri kuitika munyika zviri kutokurudzira musika wemukoto mukutenga nekutengesa mari yekunze.
Zvino hupfumi hweZimbabwe huri kuremera vanhu vakawanda. Zvarwa zvomuZimbabwe, vakari vomuZimbabwe vari kuona mari yavo ichiruza simba Zimbabwe dhora. Isu tichiziva kuti vanhu vakawanda vari kushanda muZimbabwe vane chikamu chemari yavo inobhadharwa neZimbabwe dhora. Zvino kana ronge richidonha misi nenguva vanhu vacho havachina chavachahora pachikamu ichocho cheZimbabwe dhora, vava kungoti vakuenda kubasa pasina chavanoindira kubasa. Zvinova izvo zvinoita kuti vashaikwe manyukunyuku okumabasa kwavanenge vari vanga vamaticha kana kuti manesi navamwewo vanosevenza mumashopu umu. Asi tinowa hurumende ichitiyo zvinhu zvakanaka kudonha kuri kuita Zimbabwe dhora kuri kuda kuenderana nokumusika mutema kublack market uku. Asi ngatizive kaiso kuti kumusika mutema hatina kondro yako yekuti tingamisa kuexchange rate yokumusika mutema. Toidzingirira kusvika riini tichidonhedza kana kushayisa simba mari yatinoti tinopa vashandi vedu yeZimdhora. Zvekare nyika ikashayiwa mari yayo pachayo hatizivi kuti vanhu vangararama sei kana kubudirira sei. Ndiwo nhamo yatinoona isu patinoenda kana kumabhazi uku. Ndakakwira bhazi nepambare paya paya kuma5 ukuku unoona vanhu vachitambura vachitengesa zvinotengeswa nomumwe munhu wese wese zvinenge zviripo kuzama kurarama vachida kuona Zimbabwe dhora iroro.
Zviri kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa nyaya iyi hazvisi kushanda here Profesa Masoja, munozviona sei?
Handizivi kuti zvirongwa zvehurumende zvavanoti vanoisa hongu sekutaura kwangu misine nguva zvirongwa zvakanaka, asi zvirongwa zvinongonaka chete kana zvichienda kunoonekwa kuti zvinoshanda here. Mienzaniso uri wokutiwo exchange rate yehurumende yavanoti tiyo inofanira kunge ichishandiswa mumashopu haina uri kutevedzera. Tinotoona isu vakatonyora namavara makuru kuti vanoichinja neUS dollar ma5000 chakuti isu hurumende kureserve bank kumusika wemari uko haisati yambosvika ikoko. Saka handioni kuti hurumende ingazvirova dundundu yokuti tinobudisa zvirongwa izvo zvirongwa zvisina unotevedzera kuti ufumi hwacho hungavandudzika sei kana zvirongwa zvacho zvisina une hanya yokuzondoona kuti zvinotevedzerwa here zvirongwa izvozvo.
Mamiro ezveupfumi atiri kuona awa achatora nguva yakadini kuti zvigadziriswe, munozviona sei Profesa? Vanhu vacharamba vakatsunga kusvika rini?
Izvi zvinhu zvichatora nguva yakareba chaizvo kana zvichinge zvichizogadzirika, nokuti mavonero atiri kuita isu yokuti zvirongwa zvehurumende atinoti mamhezha aya zvairikidzwa zvairikidzwa zvichinzizwa zvichabetsera uremu hwezimbabwe dhora kubvira pamagold coin akauya akauyazve, asi hatina kuona isu uremu hwezimbabwe dhora huchinge huchivandudzwa kana kumboti chizoonawo kuti panoshandiswa gold coin iroro nderipi. Saka tinoona isu kuti zvino zvicharamba zvichinetsa vanhu vomuzimbabwe kuti ufumi hwavo hwovandudzwa sei riri. Zvekare vanhu havasisina chivimbo nezvirongwa zvose izvi nokuti havana dzidziso yokuzvidzidziswa kuti zvirongwa izvi zvinorevei zvichibetserei pazvabetsera ndapapi.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masoja vari parunhare kuHarare nestudio 7 asigweta vachiongorora nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi rezanu PF vamasimba mavaza. Vanoti zviri pachena kuti maoko evavengi vari kunze ari kuedza kukanganisa zveupfumi hwezimbabwe vachiitira kuti vanhu vapandukire hurumende panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo.
Upfumi hwenyika nemamiriro eupfumi hwenyika yeZimbabwe mazuva mashoma shoma apfuura hwaakungoita barara mhanya nebani sefudzi rebenzi. Izvi hazviratidzi kukundikana kwehurumende, asi zvinoratidza kuti kune ruoko rwechitatu ruri kushandiswa kuti hurumende ionekwe sekunge iri kutadza. Hurumende yakaita zvakanaka zvakawandisa zvinoratidza kuti inogona kuvandudza upfumi hwevana veZimbabwe.
Pane umbowo hunotsigira zvamuri kutaura here izvi Dr. Mavaza?
Iko zvino izvi vana veZimbabwe vakawanda vamumabhizimisi avo akasiyana siyana, vakuchera magoridhe mumigodhi, vari kuvaka dzimba. Kune mabasa akasiyana siyana ekuvandudza upfumi hweZimbabwe. Changosara iko zvino chaakukonzera dambudziko chekuti vana vaakunhonga svose nemuromo munyika yeZimbabwe zviri kukonzerwa nevemabhizimisi vari kuda kuti upfumi hwenyika huwire pasi kuitira kuti vana veZimbabwe vashandure mavhotero avo vagovhotera vanofungidzirwa kunzi ndo vanogona kugadzirisa upfumi hwenyika. Upfumi hwenyika yeZimbabwe huri kugadzirika zvakanakisa chaizvo mumaoko eZanu PF, asi iko zvino izvi nyika yeZimbabwe bato reZanu PF nehurumende yeZimbabwe iri kurwiswa nevakasiyana siyana, iri kurwiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika vari kushandisa vatungamiriri vanopikisa hurumende nevanopikisa bato reZanu PF. Saka tiri kuona kuti hondo iri kurwiwa neZimbabwe haisi hondo yeupfumi chete, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu ruri kudzvinyirira Zimbabwe pasi, kune vari kushandiswa ruoko rwechitatu runoita kuti vana veZimbabwe vagotambura vagofunga soko rekuenderera mberi nekuita zvibhakera nehurumende. Kana mukazvibvunza kuti ko dambudziko iri ragouya sei taatarisana nenyaya yesarudzo,
vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vakarerekera kudivi rezanupf vamasimba mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigirire bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro vakamiswa mberi kwedare rechitungwiza Magistrate Court vachipomerwa mhosva yokupunza mahofisi ezanupf pamwe nedzimba kunyatsime svondo rapera. Rimwe ramagweta anomirira vasungwa ava vafredi Msariravhu vaudza Studio 7 kuti dare rakatonga nezuro kuti vasungwa ava varambe vakavharirwa kusvika chikumbiro chavo chekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo chanzwikwa nedare. Vamasarirevhu vanoti vanhu ava havana mhosva vachiti mukati mevasungwa ava mune vana vechikoro vane umbowo hunoratidza kuti vakange vasiri munzvimbo dzakarwiswa idzi.
Tanga tiriko kudare takaisa chikumbiro pamberi pedare kuti tikwanise tichibvumidzwa kuchallenja kuti hatifaniri kunge tiri pamberi pedare nevasungwa ava inonzi pachirungu placement on remand. Tairamba kuti hapana chikonzero chinokodzera kuti vanhu ava vange vari pakati pousungwa nokuti panga pasina umbowo unoratidza kuti vakange vapara mhosva. Vazhinji vakasungwa vaenzi vanga vashanya kunyatsime vana baba vanoshanda vari mumabasa nevamwe vakangobatwawo. Isusu tainyanya kunyunyuta musungirwo wakaitwa vanhu ava unoratidza kuti mapurisa havana kunge vamboferefeta nyaya iyi asi vaingofamba imba imwe neimwe vachingobvunza kuti murume wese aripo anofanira kuti aende navo kukamba. Saka vanhu vese vakabatwa ava vainyunyuta kuti tose takabatwa asi pakaitika chiitiko ichi chiri kunzi chakaitika chakange chakatisipo. So isusu taisa pamberi pedaro chikumbiro chekuti hatikwanise kuti tinge tichienderera mberi nenyaya iyi nokuti vanhu ava vana kunge vapara mhosva. Saka chikumbiro chedu ndochatakaita tichange tichidainza mumwe nomumwe kuti anga achimira pamberi pedare atsanangurire musungiro waakaitwa nemapurisa maererano nenyaya iyi. Saka mutongi achazotipa kugurwa kwechikumbiro chedu chataisa pamberi pedare ichi.
Munotarisira kunzwa kubva kudare riini?
Tinotarisira kunzwa kudare musi wechitatu sezvo tine vasungwa vakati wandei vachinoda kuti vamire pamberi pedare vataure maererano nekusungwa kwavakaitwa, uyezve tine vamwe vafakazi vatinoda kuti vazouye vataure kwakange kune vamwe vanhu vari kupomerwa kunzi vanga vari pomusi wakaitika chiitiko ichi. Saka tinoda kuti vafakazi ivavo vazouye. Mukatarisisa pane vanhu ava vekasungwa vekunyatsime vari 38 panga patori nevamwe vana vekuchikoro vekuti musi uyu ranga riri zuva rechikoro hazvaigona kunge kuti vange vari panzvimbo mbiri iye ari munhu mumwe chete. Vana ava vakange vari kuchikoro pazuva iri. Saka tinotarisirawo kudana vanhu vanova vachauya vachipombo unoratidza kuti vana havaive kuchikoro vosapota kuti zveshuwa musi uyu vakange vasipo. Tichaita zvimwe chetezvo kune vamwe vese. Saka tinotarisira kuti tinogona kudainza vamwe vakati kuti musi wechitatu tozonzwa kugurwa kwechikumbiro chedu.
Vamasarirevhu, chinoita sokudetsa kunyatsime chii chinokonzera kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitwa uye mapurisa achisunga vanhu vemunharaunda iyi? Sokuona kweni chii chiri kukonzera izvi?
Inini ndinoona sokunge inyaya yemagariro akaita vanhu vekunyatsime. Nokuti nyatsime inzvimbo inova kuchitungiza kunoku inonzi inozivikanwa nekugara vagari veTCCC. Saka chinonetsa ndechekuti nemasungirwo akaitwa vanhu ava tinenge takuona kuti yangove nyaya yekutsvaga pose pane vagari veTCCC vachisungwa nokuti even irikunzi CEO office yacho irikunzi yakapwazwa mukufereka chakwedu kwataitawo chigadzira nyaya yevanhu kuri kunzi hakuna CEO office yanga iriko yezanu PF saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vanova vanga vachingonetsana nenyaya yemagariro akaita vanhu ukoko kunyanga tsime pamwe vamwe vari kutiwo kune vanhu vezanu PF vakange voda kuenda vachinozvimanikidza kuti vagare munzvimbo dzakange dzichigarwa nevagari vanofungidzirwa kuti ndeve TCC vanogara kunyatsine saka kutorwa kwakange kwachiitwa vanhu ava vamwe vari kuti mapurisa vaitora nefungidziro yekuti vari kutora vanhu veTCC vari ukoko kuitira kuti vavhurire nzvimbo vanhu vezanu PF kuti vaone pekugara saka ndidzo nyaya dzimwe dzatirikunzwa mukuferefeta matwitter yenyaya iyi tichigadzirira defense yedu kune vasungwa 38 vakasungwa
avo vange vari rimwe remapeta anomirira vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rinopikisa reTCC vafredi masarirevhu vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya iyi Mbotarisa zirimu mapepa nau anasi Kroniko rinoti nasi darere paramende Richa kurukura pamusoro penyaya yemari inofanirwa kubhadharwa neavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunanya mavhuvhu gore rino Chipatara chemupindo Central Hospital chiri kukurudzira hurumende kuti ipindire mukutsvaka vana chiremba vezvezvirwere zvemoyo sezvo chipatara ichi chichimanikidzwa kuendesa varwere vacho kune zvimwe zvipatara kusanganisira kuvaendesa kwamutoko kunorapiwa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa pamupindo hospital vajoel charangwa vakaudza nhengo dzePortfolio Committee on Health kuti chipatara chavo chinoda michina nevana chiremba vanorapa zvirwere zvemoyo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvikutaurira mega zvamunofunga.
Ndimurambira jubika saka munyatsime makutoda kunetsa kugara zvine nyaya yezanu zanu yashata munyatsime iri kurwisa zvine simba yakabatana nemapurisa vovasunga futi pakaipasi asi vanhu ingoramba makashinga tirambe takashinga tongoti pasisi ipapo
Magadi pasiti 7 aiwa zvinhazvisina kumira mushe munyika itova munangagwa sa 23 yagasti Penyu vanenge vapera hapana zvamuchazofambisa futi zvinhu zvaramba makambozama makundikana koma romupinza musi wa 23 agasti
ndinokumbirawo kubvunza pane zviri kundinetsawo ini kuti pakabudiswa dheti namunangagwa kumusi wa 23 agasti vakazoti maereshoni kana asina kufamba mushe musi wa 10 toita rerun zviri pamutemo here zviri mune constitution yedu yezimbabwe ndinokumbirawo mundibatsirawo ipapo zviripo here zviripo here mumutemo uyo wokuti maereshoni akaitwa ozoitwa rerun kana kuti zvinozodhisaidwa kana zvisina kufamba zvakanaka because apa vakatoita sei zvitoi pamutemo kuti maereshoni dheti 23 then zvisina kufamba mushe musi wa 10 toitwa rerun ndiwo mutemo wacho herino muzimbabwe iwoyo womarerun ndinokumbirawo kuti ndizwisiso ipapo
Pastudio 7 makasinga here vashamari vedu vanotiudze nhau dzechokwadi nhau dzinonakidza ndinoti vana vazimbabwe ngativhote mune zvakanaka ngatiregei kuambana ngatigwinye kunamata iye musiki wetisikaonenge maziso ndiyo chatibatsira pamaelection iwa kuti anhu asarwa tindooneka tiri chiro chimwe tichivhote mune zvakanaka ngatindotambe bhora racho zvakanaka pasina kupondana pasina kudini ndofunga ndinoona mwari ungazotitungamirirawo nemvura dzinonga dzionaye zvakanaka nezvisakajeso
Hai, nindiko pakutenda zikuru kuna chikanza, wanonzi chikanza. Waka taurira wanhu vese ano chokwadi kuti zvinosungisa zvavanoita zvekuti sabhuku achamira navanhu vake vachamira netebho vachiita sei vachitisidzira vanhu zvinhu zviri pamutemo vanhu vakutojairira imimi vana chikanza ndimi akutomira samapurisa nokuti mapurisa chaiwo chaiwo hatichaoni basa ravo tinokutendai vachikanza nebasa renyu ramuri kuita tinokutendai zvikuru tinokunzwai pakawanda tinokuonai pakawanda muchitaura muchivaudza chokwadi vaudzei zviro kwazvo kunyanya yenyaya vezvari vasingazivi mutema ivo vakuru vemapurisa chaiwo chaiwo ndo raikwarwa kuva basa ravo asi havana basa nazvo
ndoda kutaurwa panyaya dzevanhu vanoziva kutaura kana vachinge vavhunzwa vanotaura zviri izvo havasaidire hurumende havapikise hurumende vanotaura zviri paground sauyu mufesi unzani gift mugano aiwa chinda uyu ilike that man bos anotaura chokwadi haatenderere anotaura chokwadi hambokudze kana hurumende yagona ndoudza tino hurumende payakadai payakagona apa yashaisha Gift Mugano ndiye 1% munhu anoziva zvaari kuita anoziva zvaari kutaura yachero akabvunzwa mubvunzo haanange kusango anopindura bvunzo sezvauri aiwa big up Gift Mugano big up mudara kwete wana mugwadi wanongobvunzwa otanga urotomuka neno kwaari kuenda akomana zvino nyika yacho inoendepi ndiwo kuenda mberi negotsi cheko kwatiri kuita pana kwatiri kuenda
Pastudio 7 apo pastudio mukadi wama dzangu mufunga vanhu vezimbabwe masvinura zvokwa zvimwe vanhu vezimbabwe maona kushupika kwataita kushumudzwa kwataitwa nezanupiefu saa ndiwo nguva yekuti tichinje tiise gavhumendi itsva vana vedu vachadzidzira pasi pemuti vana vedu vachagara pamatombo vana vedu taafanira kutenga mabhuku taafanira kutenga ati matextbook matextbook taipuwa kudhara kuchikoro vamusiparura makunuwa hamuna mushonga yekukirina hatina maambulensi vakunotenga mahelicopta okudii tine hondi hatina hondi izvi saka vanhu vezimbabwesvinura ndonguva tichiise gavhumendi itsva gavhumendi yezvine zvevanhu gavhumendi inoziva zvatinoda isusu tinakuti vapinza bataungatipinze vamwe basa vanhu vatsva ava madofu ava tatomaonai vanhu vezimbabwe svinurai ndonguva tichiise gavhumendi tive neutungamiriri hutsva timboonawo vanotitungamirira ava nevatsva kapira vanoitawo sezvipi ava tavazivira kuti ava vagona
ndoda kungopa zvangu muonero wangu panyaya yeuyo anga achitaura hake kuti panzi dai mabato maopozisheni vabatana kuti vabvise zanupiefu maopozisheni havafi vakabatana nokuti mumwe nomumwe anenge achiti ndini bhuru batirai pandiri ini ndive purezidendi saka apa kunongova kudhoserana mari hazvi zvokuti kwanzi kudhoserana kuti kwanzi tibatsire vanhu kurwirana mari saka maopozisheni havazombofi vakabatana hazvitomboiti kana nokuti mumwe nomumwe izvezvi kuti ati ngatibatanei vanenge vakamupoteredzawo vanenge vachitorambawo kuti kana iye kana asingatungamiriri bato rikahwina ivo maniki zvigaro zvihombe zvobva zvazotogwa nevamwe saka ivo voshaya mari saka hapana kubatana kunoita maopozisheni vese vanongori madhikiteta kupera nokuti vanhu vanotsvakawo mari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vakasvika muguta remiami mudunhu reflorida nezuro kuti vagozvipira kumapurisa nhasi mangwanani vatrump vari kupomerwa mhosva 31 dzine chekuita nemagwaro ehurumende avanonzi vakatora zvisina mvumo vakamaendesa kumuzinda wavo kuflorida vachisvika mumiami vatrump vakaudza vatori venhau kuti vatsaudza dare kuti havana mhosva sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reportras rinoyambira vanhu kuti vasatora nekutumirana mifananidzo kana mavhidhiyo asina kufanira evanhu vasina kuvapa mvumo yokubabudisa pachena dare rechitungwiza magistrate court rinotonga kuti vanhu makumi matatu nevasere vanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato reTCC varambe vakavharirwa kusvika nyaya yavo yekupiwa mukana wekutongwa vachibva kumba yanzwikwa nedare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndiri tanonoka wande ndichikusiyai muina nkomo nenhau dzeisindebele